na ka bakteriyeli ginotanga na sekari ya magbana ni anasi wulu mso ichi tiri kabumbi 14-2020 maka terera po studio 7 nepenyuro enya ya dirukiti kamu Zimbabwe za muno piwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Bazi rezo utano, rinoti uwandu wevanu wabato ne chirwere che coronavirus munyika wapira kusvika pakumi nevanomwe. Vanhu vanodarika mazana mashanu ezvuru vanorarama nekutachiwana kweHIV AIDS vari kumaruwa vanonzi vari kukundikana kuona chekufambisa kuti vanotora mishonga yavo. Semazuva ose, tichanzwa manesaji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti pari zvino vanhu vaongororwa utachiwana hwecoronavhairasi munyika vanoita mazana matanhatu nevana 604 uye mazana mashanu nemakumi masere ane vanomwe vavo 587 vakawanikwa vasina utachiwana uhwu. Bazi rinoona nezveutano rinoti gumi nevanomwe vakawanikwa vaine utachiwana hwecoronavhairas uye vanhu vatatu ndivo vakafa nechirwere ichi. Vanoti zvekare pavanhu vane utachiwana uhwu umwe chete ari kumatebeleland north, vashanu vari mubulawayo, vanomwe vari muharare uye vana vari kumashonaland east, zvichisvitsa pavanhu gumi nevanomwe vane utachiwana hwecoronavhairas munyika. Mangwanani anhasi dare reHigh Court richanzwa nyaya yauyiswa mberi kwaro navamupfunzi muyilo nemumiriri weHarare North muparamende ari nhengo yeMDC Alliance vaRusty Markham, avo vanoda kuti hurumende imanikidzwe kutambirisa vanhu vakaudzwa nehurumende kuti vagare mudzimba dzavo kwemasvondo matatu mukurwisana nechirwere checoronavhairas. Vaviri ava vanoti vanhu vazhinji havana mabasa muZimbabwe uye vazhinji vanorarama nokutengesa zvinhu pamusika, naizvozvo havakwanisi kungogara mudzimba dzavo vachitarisa vana vavo vachifanenzara. Gweta ravaviri ava vatendai biti veZimbabwe Lawyers for Human Rights uye varizve mutevedzeri wavanelson chamisa vaudza studio 7 kuti vavanomiririra ava munyaya iyi vanongoda kuona zvinhu zvichiitwa pachena. Taedza kubata munyori mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana, asi nharembozha yavo yange isingadavirwi.
Varume vaviri vanoitwa muzvinafundo mufundo muliro na Honorable Rusty Markham veMDC Alliance Harare North vaenda kudare redzimhosva vachinoda kukumbira matare kuti panyaya yelockdown inoyi hurumende ibhadhare vanhu vari kutambudzika either mari kana kuti masafety nets anogona kunge ari roller mill, iri sugar, iri flour, iri nyama, kuti vanhu vararame vari kutambuka. Sezvamunoziva imi, 95% yevanhu muZimbabwe havana mabasa, 79% vari muinformal economy. So vaenda vachida kuti paonekwe kuti vanhu vasabude mudzimba. But kuti vasabude mudzimba ngavapiwe chekudya, ngavapiwe mari, ngavapiwe mvura, so that social distancing inoitika. Ndo zvavaenda kukoti vachinotsvaka.
Murayiro kuti vanhu vagare mudzimba watanga kwatova nemazuva akati wandei. Nyaya iyi yekudare redzimhosva munovaso kuti ichabatsira here sezvo vanhu vagara vachidore mudzimba kubva kudara?
Ichabatsira chaizvo, because kana muchiti mimi vanhu vari mudzimba, vanhu vakanzi vagare mudzimba, hongu mutemo wakadaro munhu haasi mudzimba, because munhu ari kutotambura ari mumustriti, kunana mabvuku tafara kwandomirira uku vanhu vakazara mustreet vachitengesa matomato vachitengesa mambaira kana kuri kumbari kwakazara muna street nokuti hazvigone kuti munhu agare mba make kana asina chekudya hazvigone kuti munhu agare mba make kana asina mvura hazvigone kugara kutaga munhu agare mba make kamba kamwe chete ane vana 8 iyari roja pamupati pakazara vanhu so vanhu vanotopinda mustreet so masafety nets aya anotidikamwa ende imimi musafunge kuti pachanzi papera lockdown musi wa21 April zvoreva kuti corona yapera pacharamba pachingori nematambudziko saka maregulations ekuti hurumende ibatsire mhuri dzinotambudzika mhuri dziri vulnerable mhuri dziri fragile anofanira kunge atoripo mutemo uyu unofanira kunge uripo munofanira kuyeuka futi kuti tiri makore enzara ehavhesi yedu yange isina kumira mushe gore ra2017-2018 gore ra2019-2020 havhesi yedu haina kumira zvakanaka so ava vaenda kumatare vari kuti ngapaitwe mutemo kukuti tizive tese kuti kana ndichida chikafu ndinokwalifya sei ndinochikuwana kupi because pakaiswa mutemo vaya vemakaro vane maoko marefu vanopotisaiza food vacharamba zvavanongoita vachizvive kumaruzevha that's why varume ava vaenda kumatare kuti hurumende ngaipe masafety nets aya but masafety nets aya ngaapiwe pamutemo uri transparent so that anyone whether anoenda kuanglican church kana kuroman catholic anoenda kumdc alliance kana kuti zanu pf mese munonoona chikafu because mutemo uri neutral unongochiprovida kodzero dzenyu mese
vadomwa munyaya iyi ndevanani vabiti
wekutanga anonzi pachirungu first respondent ndi minister of health and child welfare baba Obedaya Moyo vechipiri ndi minister wezvemari vamutulisi Ngube vechitatu ndi minister we local government vaJulai Moyo wechina ndiwo vamunangagwa
munotarisira kuti nyaya ichanzwika rini
It was coming at 10 o'clock, quote, before Justice Tagu na Justice Musaku.
Abo vange vari kwetare Zimbabwe Lawyers for Human Rights, vari mutevedzeri womutungamiri MDC Alliance, vatendai kuti vari parunare kuHarare ne Studio 7. Sekutaura kwatamboita bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pagumi nevanomwe izvi zvinotevera kuwanikwa kwevamwe vanhu vatatu vaine chirwere ichi kuBulawayo muZimbabwe mashaya vanhu vatatu nechirwere ichi kusvika pari zvino pavanhu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vana vacho ndevemhuri imwe chete yavasourusa kudya vekuruwa avo vanofungidzira kuti vakabata chirwere ichi mushure mekumboenda kuDubai Blessing Zulu weStudio 7 anopedzisa hurukuro yaaita navasakudya
batwa tiri 4 vasina wabatwa e5 saka tirikugara tatuge asi izvozvo zvatakaita ndezvekuti since imba iyi ya 3 quarters complete iyo main house ndiko takachiisa vari negative ndiko kurugara takachingoisa ma bedrooms kwacho isusu takangosati cottages three positive
ko vavakidzani venyu vari kunzwisisa here nezvechirwere ichi
kunzwisisa but kungotwe ndofunga pachirumboda dzidziso yakati kurei kuvanhu wese bhozi vanhu vari kutya chaizvo even kuti yes the phone us kuti wanzwe kuti tarara sei they are giving us all the support even chikafu wama neighbors akatibatsira rua residence yese yakatibatsira we ma churches vakatibatsira but kuti wazosvika pedyo wari kutya stereki nenyaya kuti wari kungotya kuti zvose hosha iri utaurwa nezvayo stereki tinogona kuzotapurira tapukira pairi but regarding this opportunity kuti ndiudze vanhu kuti yes ihosha inouraya but vanhu vasatye kubatsira hama dzavo zvakanyanya stereki nekuda kwekuti vari kutya because dopa good example yekuti inini honai ndirugara nevana vari negative isusu tiri positive but tiri kugona kugara tiri pamwe chete yes warugara mumimba yavo isusu tiri mumba medu but munongosangana mukupfuura mukufamba kana toilet ratingoshandisa imwe before first lady so vasati vatipa chi imwe toilet saka ndangu kuzira kunechi kune wanhu kuti wabatsire kuno anenge ari munhu kubatsira but maneba zedu ari kubatsira but that kakuchika karipo that's the truth kakuchika karipo kuti vanotapukira zvekuti hapana kana unosvika pagedhi pangu vazhinji vanotya ndo chokwadi chaicho dai pane unofanira kudzidziswa ipapapo
ko vana chiremba vari kukurapai sei
madoctors arongoteno because isusu mishonga yakati paka iyo antibiotics but waingoti encourage kuti tinwe ma vitamin C tablets nekungonwa idzo mvura dzine ma lemon idzo dzidzi mvura ine lemon iri warm yaka inobatsira chaizvo kana mukana ukauripo wekuti moisa garlic ne ginger inotibatsira mvura iyoyo iri warm kungonwa maybe glass of that water per day zvinobatsira chaizvo zvatibatsirawo especially kuwana wangu yakazosvika ya mild why because ndipondakatanga kunzwa kusanzwa zvakanaka ndipo ndakangotanga kuti ndipe malemon ndipo takatanga kungonwa semhuri saka pandakazonatswa chibatu kurwara chaizvo 3 days 4 days dzacho idzodzo iwo wanga utonwa kudhara pawakazochibatwawo positive wanga utori ne 5 days wachinwa saka zvakawabatsira kuti haina zvouya ine simba sezvayakaita kwandiri
ko ndeipi kurudziro yamurudawo kupa vana vezimbabwe vangadai vakateerera chirongwa chedu chino chestudio 7
chairukudziro rwandinopa kuno vakateerera chirongwa chino ndechekuti yes zvinhu zvakaoma muzimbabwe ndinodzokora zvakare kuti zvinhu zvakaoma shuwa muzimbabwe but that aita hit the call ya president yekuti tite tigare kudzimba kuti chirwere chiri gotapukira chirwere chinorwadza and for information munhu ukabatwa nacho chirwere ukafa ndiwo unofa hurumende haifi and vanhu ngavazive izvozvo chirwere chachina kumira zvakanaka dai vanhu tangoteerera I know kuti tine nzara mudzimba but chirwere chachina kumira zvakanaka tiregozoregreta mangwana tinozoblema futi kuti hurumende yatirasa tisirudini tisiumira pazvakanaka dai tateerera kungogara kudzimba zvinotibatsira chaizvo kutoti chirwere ichi chirege kuramba chichispreada ndo kurudziro ndinopa kuwanhu
vasausa kudya avo vakabatwa nechirwere checoronavhairasi chikatapukiravo kumudzimai nevana vavo vaviri vange vari parunare kuruwa zvichakadaro uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavhairasi pasi rose huri kuramba huchikwira uye hwasvika pavanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe mumashoko atumirwa kustudio 7 neafrican union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvezvirwere muafrica reafrica centers for disease control and prevention anoratidza kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi muafrica vakwira kusvika pachurugumi nemana uye mazana mashanu nemakumi masere vanhu vafa muafrica vanosvika mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa muafrica vabatwa nechirwere ichi Johns Hopkins University yomuamerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavhairasi pasi rose inoti vanhu vafa vadarika zana nemakumi masere america ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vave kudarika zviuru makumi maviri nematatu mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vanoti vanhu vanodarika mazana mashanu ezviuru vanorarama neutachiona hweHIV AIDS vari kumaruwa vari kukundikana kuwana chekufambisa kuti vanotora mishonga yavo panguva ino yekurambidzwa kufamba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavhairasi vamaguhu vanoti izvi zviri kukonzera nemutemo wakadzekwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa unorambidza vanhu kufamba-famba kwemazuva makumi maviri nerimwe senzira yokudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavhairasi vanoti matunhu avawana nyudo iyi anosanganisira remutasa kumanikaland pamwe nehwange kumatebeleland north sangano renational aids council rakazivisa svondo rapera kuti riri kukurudzira vanorarama neutachiona hweHIV AIDS kuti vange vaine mishonga yemwedzi mitatu munguva ino yokusafamba kwevanhu kuitira kuti vange vakadzivirirwa zvakakwana Ngati njwe hurukuru ya waita na jonga kande miri we Studio 7.
Tingati dambudziko guru riripo yiko zunezi pariri kutangira pacho pa transport. Lockdown ya kaya announcewa ne na President Mnangagwa. Iliko onesa kuti ma bus anotendero kufamba chete ma bus ezupko. Saka kumaruwa kwa kaita sana mtasa. Akufambi mabazi ezupko kunofamba public transport. Saka public transport iyoyo haisikutendera kufamba zvokutaura kunoku. Mumwe driver weimwe kombi inopinda mamutasa akatorohwa nemapurisa mushure mekunge awanikwa achitakura vanhu achienda navo kwamutasa.
Ndedzipi dzimwe nzvimbo vamaguhu dziri kusangana nedambudziko iroro?
Takasangana zvekare nedambudziko iroro kuhwange. Mamonitors edu aripo on the ground ari kuonesa kuti nzvimbo isingafambi mabhazi ezupko vanhu varwere havachakwanisi kuti vafambe nzendo refu kuti vasvike kumaclinics. Sekuziva kwamunoita kuti maclinics ekumareserva anokwanisa kunga ari distance inokwanisa kudarika makilomita kana gumi nemashanu. Saka munhu kana achirwara kuti azofambe distance yakadaro kuti aende kunopiwa mapiritsi wodzokera kumba zvekare, takutaura about 20 to 30 kilometers. Ndosaka vanhu vari kutadza kuwana mishonga iyoyo.
Vanhu vangani vamaguhu vamunofunga kuti vangadai vakatarisana nedambudziko iri?
Jonga sekuziva kwako vanhu vemuZimbabwe vazhinji vacho vanogara kumaruwa. Saka vanhu vatiri kutarisa kuti vari kuaffectwa nelockdown vari kutadza kunotora mishonga yavo. Vanhu vanokwanisa kusvika kana half a million kana kuma 750,000 nekuti kutaura kuti vazhinji vari kumaruwa kusingaende mabhazi ezupko havachina means of transport. Ende vamwe vari kutotya kufamba chaiko chaiko tya kuti vanorohwa nemapurisa. So idambudziko guru riri kuaffecta nyika yese, vanhu vese vari kuda kuaccessa. Not only vari kurwara nechirwere ichocho asi vamwewo zvekare vanenge vachida mushonga kana high blood pressure, hypertension, vari kutadza kufamba nekuti hakuna transport uye kuti vari kutya kuti vanorohwa. Ende munoona kuti hurumende haina maplani ayakaita anobatika ekuti vakwanise kubatsira vanhu panguva yakadai.
Imiwo sesangano zvii zvamuri kuitawo kuona kuti mungabatsira vanhu avo?
Isu sesangano rakazvimirira roga reCenter for Natural Resource Governance, basa redu nderekuita research, ongororo. Kana taongorora toshambadza zvatinenge taona muongororo yedu sezvataita izvozvi. Kundibata kwamaita inyaya yekuti takabuditsa statement mushure mekunge tataura nemamonitors edu akatenderera nyika yese. Ndo wakati pa information iyoyo. Saka se research organization tinenge tapedza pedu, tinenge takumirirawo kuti hurumende ichatorawo danho kuti igadzirise dambudziko ratinenge tataura iro.
Zvii zvamungakurudzira hurumende kuti iite panguva iyo ino?
Chinhu chatinoziva tese kuti hurumende yedu haina capacity. So vaifanira kuti vashande pamwe chete nemasangano akazvimirira oga. Hurumende yaifanira zvekare kuisa chikumbiro ku World Health Organization nemadona makuru akaita sana USAID, European Union, kuti vava nemari yekufanira kuendesa mishonga iyoyo kunzvimbo dzandiri kutaura dziri kumaruwa dzinenge dzichida rubatsiro. Ndo zvaifanira kuti zviitike. Mishonga iyo igona kutorerwa kana muzvikoro zviri pedyo nevanhu ivavo, especially tichitaura nyaya yekuti hakuna public transport iko zvino zviri kufamba kumaruwa.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafare maguru vari parunare kwamutare naJonga Kandimiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Kwa mune nyaya ikuji chipatara jemtindo central naka tangiza huko nguru la wanu wane utashua na corona virus. Chipatara jemtilo jishanda ne National University of Science and Technology pa mwechete ne Applied Genetic Testing Center watange wachonguru la chirwele ichi muvanu wano baku vlawayo Matabeleland South, Matabeleland North, Midlands ne Mashingo. Mukronika wa mekare muru muri yemurume akashaya nechirwere cheCovid-19 vaEN Block vanotaura kusafara kwavo nemabatirwo nemarapirwo avakaitwa vasati vashaya, vachiti vanhu vavakavarapa vange vasingazivi zvavari kuita. vaislop avo vakange vaine makore makumi manomwe nemapfumbamwe vakave munhu wegumi nemumwe kubatwa nechirwere ichi muzimbabwe.
Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ya magadi magadi mure studio 7 tinokwasa mure Zimbabwe yose rumatima nenyika kusanganisira vari muSouth Africa. Ndinoitwa baba Trevor ndiri muKimbali. Ndinoda kuti ndingotaurawo pamusoro yatokosani kupe. Tokosani kupe ari kushandiswa nezanu PF ngasiyane neMDC yavachamisa. Iye ane MDC tiyake yakaenda nayo kumaelection akadliwa. Saka ndizivi kuti koti yeZimbabwe kana ichiti MDC inofanirwa kuita Congress kana kuti MDC yavachamisa inofanirwa kudisova yotangwa patsva. Ndizivi kuti zvinenge zvichireva kuti kudii. Iye akabuda momo handa akatama kana vaka kwake, saka angachiita zvekukwachana nealliance. Kupatakaenda kumaelection MDC alliance vakairegirei chikwikwidza iwe singatende kwidza atenda hangu.
Kustudio 7 makadi mese vanoshanda mangwanani namadekwani tinokwasai mose semuri. Inotipakurira zvakadai kuvanzika nezviri pachena munyika dzose. Ndinokutendera nokufarisai panguva dzino. Handina zvakawanza ndokutaura, asi ndinoda kuti nditaure pamusoro vevanhu vose vari muZimbabwe ndavari munyika dzakasiyana-siyana. Ndaikumbira kuti anoteerwa panguva ino tive nemwoyo mumwe wokubatsirana. Shuwa zvinhu zvakaoma, shuwa maramiro edu havafani, kuwana kwedu hakufani. Saka ngaisave nguva yekudzisekana kuti vananhiki zvinorurama sei. Ndaingokumbirawo zvangu tava nemwoyo munyoro. Kuona asina chokudya, ngatiedze patinogonapo kuti awane chiufu kana nemiriwo isinganyai kudhura. Unenge wagona ipapo, ndinokumbirisa kuti hama dzangu tisasekane asi kuti tibatsirane. Kubva ipapo ndikokumbira kuti zvisapera kusvika chirwere ichapera munyika dzakasiyana-siyana, nokuti vazhinji sokuona kwamwe nyika zhinji dzichafarwa. Saka kuwana sekusikazofani kuchaomerawo muvazhinji. Uyezve panguva ino ndoda kuti ndikotaurawo zvangu kuna maikupe navamonzura navakomishi kuti zvamuri kuita izvo handina kuti zvakaipa, zvakanaka. Asi ndakazvitarira zvangu zvichatadza zvichazokusiyai zvichiuyisa pachena sokuti hamuna njere. Tarisai kwavana vagutu izvozvi, tarisai vana biti zvavakamboita, tarisai vana ncumbe zvavakamboita. Saka mechiti zvinhu zvenyu mutarise kuti zvinokugumirai kupi. Ndoo mashoko anga ndoti taura nechiti munhu wese mukane upenyu hwakanaka. Ngatingonamatai kusvika chirwere ichi chakwanirwa mushonga, nokuti munhu wese upepe pachiri. Ndatenda hangu, ndiri muno muSouth Africa, TK Kandidzanwa.
Tinoti tiri muno muSouth Africa, tinoda kuti vobhodha rivhubwe tinde vokuumba tikwanise kundogara vokuumba, nekuti hatina chekudya. Nyangwe takavharirwa yedu muDzimba nayo COVID-19 yacho iyi, tiwanevo kundobatsirika tiri kuZimbabwe tisakurasakura mumapfunde nemabagwe.
Makadiko hamane shamwari zvakaoma. Mwari atigumbukireiko nyika dzese? Dai Mwari aipindirawo munyika yedu yeZimbabwe vanhu varega kufa wakomana. Dai Mwari angoitawo mashiripiti yapera. Nzara ndo yatikwadza, nzara ndo yatikwadza wakomana. Mwari madarireiko? Mwari madarireiko? Dai matirangarirawo Mwari tagonawo kuyambuka vana veZimbabwe pamusoro pechirwere chekorona. Tozviziva Mwari kuti kugumbuka kwenyu ihasha dzenyu, asi kuti Mwari dai madzidzorawo kamarangarirawo nyika yedu yeZimbabwe.
Makadiko vasamarari vana jonga. Indinoitwawo maifadza iwazha, ndiri kuDurban. Ndangoti makadii mose kuZimbabwe, makadii mose hama dzeZimbabwe muri uno muSouth Africa. Ndidangotirawo nyaya yevanhu vari kunzi vari kufamba munzvimbo yemunyika yedu yeZimbabwe maringe nenyaya yechirwere cheCOVID-19 ichi. Ndoona sekuti hazvina kunaka kuti vanhu vaite musikanzwa iyo nhamba yevanhu vanokurwara nechirwere cheCOVID ichingowedzera. zvikada kubuda kwamunenge muchitoita muchienda pamunenge muchinotsvaga mavegetables ipapo ndopamunenge muchitora zvirwere izvozvo. Ina hangu chananga nichikumbirawo vedu wei ndechekuti izvi zvitarisai kuti isusu tiri kuno kuSouth Africa tiri kutotambudzika kuti tingaenda sei kuZimbabwe kunoona mhuri dzedu nenyaya yekuti mabhodha akavharwa. Kana chirwere ichi chikaramba chichingokwira chichingokwira zvichareva nezvekuti tichangoitwa sevaya vakakwarantaiwa vekubhodha rekumuBotswana tigoita zvenguva tiri kuno. Imiwo vanhu vari kuZimbabwe vane hama dzavo dziri kuno South Africa vakaramba vakavharirwawo vachawana sei mari, vachashanda sei mari dzokuti vatumire nyika vanhu vari kunyika yeZimbabwe? Izvona chimwari zvinongoda kuti ani nani sedunga munhu kaazvifungire kuti ndikakwanisa kugara mumba ndikambochengetedza kwemazuva akatarwa ivaya toboona kuti zvinomira sei. Kana mwari wekudenga vachida vanongotiitira nyasha tose, vanongotiitira nyasha, vanovaitira nyasha munhu waanomurombo kana mufumi vanotiitira nyasha tose. Chirwere chongosvika pazvinodzikira, dai tanga tambozama tose sevanhu kuti dai takwanisa kugara mudzimba dzedu tachengetedza utano hwedu, tachengetedza mhuri dzedu. Nokuti iwo ukaita musikanzwa kuda sababa kana samai mukabuda panze, zvazvinoreva ndezvekuti muchauya mukaafekta vana vari mumba. Chokwadi, ndakumbira ava hangu ndiri kuno kuSouth Africa kuDurban, ndinoitawo mai fadza iwasha tobva kugokwe uko pasi kuchikeketi chaiko.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Enda pamepo, Johns Hopkins University inoti vanhu vafa necoronavirus mudunhu reNew York vapfuura gumi rezviuru, asi gavhina vedunhu iri vachiti zvinoratidza sekuti vanhu vari kuuya kuzvipatara uye neavo vari kufa vave kudzika zvishomanana. America ndiyo ine vanhu vakawanda vafa nechirwere ichi, avo vanopfuura zviuru makumi maviri nematanhatu pamusoro pevanhu vanoita zviuru mazana makumi matanhatu nemakumi masere nevaviri evanhu vane chirwere ichi. Izvi zvinoreva kuti America ndiyo yave mberi kwenyika dzose nechirwere ichi pasi pose.
Ndakuvaka musha asi hana inorova mama, hatichada kuzasana inganguva yatofamba mama. Ndanyora nziyo, nziyo yerudo,
nziyo yerudo,
nziyo yerudo izere mibuzo mama,
nziyo yerudo
mibuzo yacho inoda minduro,
nziyo yerudo
minduro zacho minduro zaitso mama. Unogona kudzidzisa vana vangu nurimi rwamai, hausumbo venga mai vangu kana hama dzangu. Unogona kudzidzisa vana vangu nurimi rwamai, hausumbo venga mai vangu kana hama dzangu. Anonzi hemi haladeo
Afrika. Sezvo nguva yedu yapera, regai kumbotarisa zvanga zviri munhau. Mangwanani ano, dare reHigh Court richanzwa nyaya inotsvaka kumanikidza hurumende kuti ibhadhare mari kana kupa zvekudya kuvanhu vari mudzimba dzavo panguva yekurwisana nechirwere checoronavirus. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pagumi nevanomwe. Vanhu vanodarika mazana mashanu ezviuru vanorarama neutachiona hweHIV AIDS vari kumaruwa vanonzi vari kukundikana kuona chekufambisa kuti vanotora mishonga yavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndine Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.